Icho kwadi kutizo takuona manhamba achiwedzera ekurwara kwevanhu nechirwere ichi nekufa kwavo. Zvinhu zvinotyisa ende zvinhu zvatinoona nguva yese yatinorelaxa lockdown. Nenguva yese yatinoita maholiday anofamba vanhu vachibva kunze kwenyika seeaster yatakapedzisira kuita zvinoi. Zvese izvozvo zvinowedzera kurwara nekufa kwevanhu. Ende chimwe chinowedzera ndechekuti izvo vanhu vangova nerelaxed attitude. Dzimwe nguva vanhu vanoti kana zvinhu zvamboti nyevenukei vakurelaxa, nyaya yekungosangana sangana mariro ndiri kuona vanhu vakutiunganeunganei zvakanyanya. Taakurelaxa, social distancing hakuchisina. Kupfekwa kwemamaski kwangopfekwa kana pane mapurisa chete. Kaida marokesheni vana vatombopfeki mamaski havatombozvizivi izvozvo. Inyaya imwe inogona kuitisa kuti izvo chirwere chiwedzereke. Asi vanhu vakataka kufa muchiona vanhu vachivhunduka vakutanga kupfeka mamaski, vakutanga kumhanya mhanya vachigeza maoko. Hazvifaniri kudero. Chimwe ndechekuti mamesaging edu ehurumende hatisi kunatsa kuyamba takasimbisisa chaizvo chaizvo kuudza vanhu nokusimbidzira vanhu kuti ngatitevedzerei maCOVID-19 safe regulations. Ndopamwe patikuposa ipapo.
Tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yekutanga huri kuramba huchingopfuura hawo zviuru gumi kana yatingati 10,000 zvichienda kuma13,000. Tichitarisawo nguva yatorwa nevhaksini yave munyika, hatitarisiri here kuti dai vanhu kuma20,000 vava kubayiwa pazuva?
Ichokwadi, dei zvinhu zvese zvakaenzana, vanhu vachigutsikana nezviri kuitwa nehurumende. Pane yatinoti transparency, vanhu vachigutsikana netransparency iripo vachiona kuti pane zvakajeka. Tichiwanawo maresults nefeedback kubva kuhurumende kuti vakambobayiwa vacho vaakunzwa sei, hapana here vari kufa. Zvino tinongoona mareports mumanewspaper kuti kuno umwe ticha kwakati azofa apedza kubayiwa. Hatina humbo hwazvokuti zvakaitika here. Inyaya dzatofanira kunzwa kubva kudepartment redu rezveutano vachitoziva kuti manyepo here kana kuti ichokwadi. Saka vanhu vari kutya kubayiwa.
Munoona here nyika ichibudirira kusvika tageti yakatarwa nehurumende ye10 million iye?
Kuti tisvike tageti yedu yakarwa nehurumende iya yekuvhaccinata vanhu 10 million by end of year, tinofanira kuvhaccinata vanhu vanosvika between 60,000 and 70,000 pazuva. Rangarirai kuti izvo munhu umwe chete anobayiwa kaviri ndokuti tii tapedza kumubaya. Saka kuti tibaye vanhu vese kaviri kaviri, gore risati rapera, tinofanira kubaya kuma60,000 to 70,000 pazuva. Tichiri kure netageti zvokuti zvinotonyadzisa. Chimwe chandiri kuona ndechekuti izvo semuno mukwekumandogara, mazuva apfuura pane mamwe mastation anobaya nhomba anga achiti hatina nhomba yacho yakapera, hatina nhomba yacho yakapera. Saka handizivi kuti hurumende yakanatsa kugadzirira here nekuita roll out inokwanisa kuita vanhu 10 million gore risati rapera.